zvino kumani mani wepetungu akuda kudzokera panzvimbo migwagwa yakufambisa izvozvi tiri kucherewa mabhohos nehurumende vanhu varikupiwa chitafu zvikuru kwedu uku tiri kupiwa dzei vanhu vogaisa vodya zvaanani nekuti vanhu vanga vakaafektiwa minda yavo yanga yakaenda magardens akaenda vamwe dzimba dzakaenda marodzi akaenda saka izvozvi zvaanani nokuira kwaita hurumende
tiri kunzwawo vakawanda vanga vachichema kuti havasi kuwaniswa chikafu vamwe vachiti chiri kuzopiwa chichiita zvematongerwo enyika mudunhu menyu zviri kufambawo sei
isu zvatinoita kungosvedzera vanhu vovungana kana chikafu chikavuya ivo vanongopa madonazi acho hatisati tambosvika patinopiwa isu semapolitici patapedzisira kupiwa theinsco sedhona ndo yakaunza chikafu saka vanhu vanga vakawandisa vavari kumaover 1000 vanga vauya kutsvaga chikafu saka pa1000 vanhu vakapiwa 200 vazhinji vakaenda vachigunununa chaizvo vachiona sokuti enini mahampers aya avhurwa kati dhona rakabva ravingisa kuti richadzoka zvinova zvisina kuzoitika saka kusadzoka ikoko kwakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti ndofunga vanhu ava vanga vane chokuita naMP but isusu hatisisi tinopa chikafu.
Kuchine vari kuwanikwa here vakashaya? Nokuti tinonzwa kuti kwava kune imbwa dzava dzichibatsira kufemedza, pangafungidzirwa kuti pangadai paine vakashaya.
Kwedu ndiko kune vanhu vazhinji vane hama dzakapira. Zvazvinoita munoona chimanimani sedistrict, isu vekuwesti vanhu vanenge vachienda kunanakuiti kunoita mabasa kunotsvaga gorizi kunoshanda kumataundi saka vanhu vedu vokuwesti ndo vakanyanya kuafektwa hama dzavo zhinji dzakapinda ikoko saka mariro avo vanochemerwa kuwesti saka saizvozvo vanhu vokwedu vakaafektiwa zvakanyanyisa vane vazhinji mhuri zhinji dzine vanhu vazhinji vasina kuwanikwa.
Ndezvipi zvamungatarisira rubatsiro rwamungatarisira mune ramangwana?
Izvozvi we are now building chimanimani wese kuti vanga vakarasikirwa namagardens avo tichitanga kuvapa maseedlings kuti vatange kudyara vamwe vakarasikirwa nemaorchards vamwe vakarasikirwa nezvakawanda infrastructure mapampi aipamba mvura kubva murwizi achinda kumagardens ose akakukurwa saka izvozvi izvi tiri kuita appeal kune vose mawellwishers vangada kutibatsira kuti vatibatsire along those lines kuti tichitanga kuita rebuild chimanimani wese.